Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro chikunguri 2018. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Dai kuri kunzwanga zvaitwa nemazvo, ballot paper right number 1 up to 23, vamunanga kungodai vari pala 15.
Bato REMDC Alliance rinoti harisi kufara zvachose nemabatirwo ari kuitwa sarudzo neZimbabwe Electoral Commission zvikuru pagwaro revavhoti nebepa rekuvhotera.
Pamutemo nyaya dzakadai dzinofanira kungotambwa nemapurisa dzichiperera kumapurisa, asi pane kunge dzichipinda mauto mukati kunze kwekunge mauto vachite vaine umboo kana kuti utakazi.
Varume vaviri vakasungwa kuBulawayo vanoti vaJohn Zulu navaDouglas Musekiwa ava vari kupomerwa mhosva yekukanda grenade kuWhite City Sports Stadium vachinzi vaida kuuraya mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevamwe vakuru vanonzi vaburitswa muusungwa vasina mhosva yavapomerwa. Mamwe masangano akazvimirira oga anosanganisa reElection Resource Center neZimrights opemerwa mhosva yekushandisa mari zvisizvo. Mitambo yeWorld Cup yoenderera mberi nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato REMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa avo vari kukwikwidza musarudzo vakamirira MDC Alliance rinoti harisi kufara kuti komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC iri kudhinda mapepa ekuvhotera pasarudzo yemutungamiri wenyika ichiisa zita remutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamusoro. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vashitaura nevatoro venhau pamuzinda webato ravo paMorgan Tsvangirai House nhasi vari kumirira vaNelson Chamisa munyaya dzesarudzo dzemwedzi uno vaJameson Timber vati vaita musangano sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba nhasi apo pavaratidza kusafara nezviri kuitwa neZEC izvi. VaTimber vati havasi kufara kuti ZEC iri kudhindisa mapepa ekuvhotera pasarudzo yemutungamiriri wenyika ichiisa zita remutungamiriri weZANUPF uye vari mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamusoro. VaTimber vati kunze kwekuti ZEC idhindise mapepa aya ichitevedzera manyorerwo anoisa vara rekutanga pamberi kana kuti alphabet, komisheni iyi iri kudhinda pepa iri rine mitsara miviri inodzika ikaisa zita ravaMnangagwa pamusoro pamutsara wechipiri, zvavanoti zviri pachena kuti ZEC yakatsvaga nepose painogona napo kuti zita ravaMnangagwa rive pamusoro pevepa rekuvhotera.
Pane makandidati 23 vakagadzira ballot paper nemakolamu maviri. Kolamu yekutanga kwakuisa 114, imwe yechipiri yacho kwakuisa vanga 9. Mamiriro azvaita izvo ndezvekuti yakutorwa Mnangagwa wacho aisa pekutanga pakolamu yechipiri. Handiti dai kuri kunzwanga zvaitwa nemazvo, ballot paper right number 1 up to 23 vamunanga kungodai vari pala 15, asi maitira avaita akuisa Mnanga akapa number 1 mukolamu yechipiri. Aiwa vaisirwei ipapo sei pasina kuiswa vadumba?
VaTimber vatiwo havasi kufara nemamiriro egwaro revavhoti iro ravanoti rine vanhu vazhinji vari kushandisa kero imwe chete munzvimbo dzakasiyana-siyana uye vanhu vane nhamba dzakafanana dzezvitupa pamwe nevanhu vane makore akawandisa. Vati semuenzaniso vakaona mumwe munhu ane makore zana nemakumi mashanu kana kuti 150 years ari mugwaro revavhoti iri.
Handizivi kuti munhu ane makore 150 ari pavhotazi roro izvozvi. Tine pavhotazi roro vamwe vari kubuda vanhu vari paadhiresi imwe chete vamwe vari kubuda vane maid akafanana vaine mazita akasiyana vachivhota mapolling station akasiyana. Zvaakuita kuti tange kufunga kuti voters roll rimbori right herero.
Zvichakadai, vakafanobata chigaro chemukuru anoona nezvesarudzo kana kuti acting chief elections officer muzek vautoele slaigwana vaudza studio 7 parunhare kuti mutemo unovasungira kuti vadhinde mapepa ekuvhotera vachishandisa alphabet. Patavabvunza nezviri kutaurwa neMDCT yavachamisa zvokuisa zita ravamunangagwa pamusoro pabepa rekuvhotera, vasilaigwana vati kudhinda mabalot pepa mumutsara umwe chete unodzika kwaizovadhurira sezvo balot pepa iri raizenge rakareba. Vatiwo komisheni yavo haina mari yakawanda yekufambisa sarudzo, vakati vakatotora danho rekuti pose pane vari kukwikwidzana vari kudarika 14 zvisinei nekuti isarudzo dzemutungamiri wenyika, dzeparamende kana kuti dzekanzuru, vachadhinda mapepa ekuvhotera nemitsara miviri inodzika. Vayeuchidzawo vemapato ezvematongerwo enyika kuti zvokugadzirwa pamwe nekudhindwa kwemapepa ekuvhotera ibasa rekomisheni yavo, vakati vemapato ezvematongerwo enyika vanofanira kusiya zeki ichiita basa rayo zviri pamutemo. Mune imwewo nyaya inechekuita nesarudzo, MDCT inotungamirwa navachamisa nhasi yabvisa nyaya yakakwidza kumatare yekuti mutungamiriri werimwe boka reMDCT Muzvare Tokozani Kupe varege kushandisa zita pamwe nemifananidzo yebato iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Varume vaviri vakasungwa kuBulawayo vanoti vaJohn Zulu navaDouglas Musekiwa, avo vange vachipomerwa mhosva yekukanda grenade kuWhite City Stadium, vachinzi vaida kuuraya mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vakuru, vanonzi vaburitswa muusungwa vasina mhosva yavapomerwa. Vanhu vaviri vakafa muchiitiko ichi, vamwe vanodarika 45 vakakuvara kusanganisirawo mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi nerimwe gurukota rinoona nezvezviwanikwa amai Opa Muchinguri Kashiri, avo vanonzi vari kurapwa kuSouth Africa pari zvino. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa amai Charity Charamba kuti tinzwe kuti ichokwadi here kuti vasungwa ava vange vaburitswa mutirongo. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga.
Hazvina kujeka uyezve hazvisi kunzwisisika kuti chiko chiri kuitika, nekuti zvaingoitwa kaverevere kunzi pane vanhu vaviri vasungwa kaverevere, vakambochengetwa nemasoja kaverevere. Saka zvinoda kuti nyaya dzakadai dzinenge kuita nezvenyika yose zvinge zviri pachena pajekerere. Kumatare edzimhosva hakuna kupuhwa chikonzero chizere chekuti nyaya iyi itambwe muruvande. Ndo zviri kutishamisa kuti kuchiko chiri kuzoitika rekuti munhu wese zvake akaona zvakaita kwaBulawayo anenge aine tarisiro yekuda anzwisise kuti ko chii chakanga chaitika nemhaka iyi zvakaitika nevati vasungwa vachipomerwa nyaya iyoyo. Zvino
asika hurumende vaMavhinga haikwanisi here kuti iri kumboferefeta nekudaro inenge isingadi kunyanyochenjedza nyamukuta yekuzvara ichada nekudaro inoita kazvinhu zvakadai muchivande?
Dziriko nguva dzekuti zvinhu zvingaitwa muchivande, asi zvinofanira kunge zvataurwa pachena kuti zvakati nezvakati zvichaitwa muchivande nekuda kwezvikonzero zvinoti nezvinoti nezvinoti. Panyaya iyi hapana chataurika chinobatika, saka zvinoita kuti vanhu vatange kukadzika kuti kwechinombova chii chiri kuitika. Ichokwadi here kuti pane zviri kufamba kana kuti hameno ichava kubikwa munyaya iyi?
Pane mashoko akambotaurwawo nevamwe vemapepa nawo kuti vanhu ava vanofungidzirwa kuti ndo vainge vakanda grenade racho vakambotorwa vakaendeswa kumauto vasati vaunzwa kumapurisa. Pamutemo zvinofanira kufamba sei?
Pamutemo nyaya dzakadai dzinofanira kungotambwa nemapurisa dzichiperera kumapurisa. Hadzifaniri kunge dzichipinda mauto mukati kunze kwekunge mauto vachinge vaine umboo kana kuti ufakazi. Kana vanhu vachisungwa nemauto panenge patotsaudzirwa. Mapurisa ndo basa ravo rekusunga nekuferefeta nekutsvagurudza nyaya.
avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kuAfrica vaDewa Mavinga vari parunare muJohannesburg, South Africa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kudzoka munyika manheru ano kana mangwana mangwanani mushure mekupeta musangano weAfrican Union wanga wakanangana nerunyararo kuMauritania. VaMnangagwa nemakurukota avo vanonzi nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika nekudyidzana nedzimwe nyika vave kushandisa misangano yakadai kuedza kuumba ukama nedzimwe nyika. Mutungamiri wenyika akaita misangano nemutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa, mutungamiri weSierra Leone vaJulius Maada Bio, mutungamiri weSudan vaOmar al-Bashir, mutungamiri weNamibia vaHeg Hengob nevamwe. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusise moyo vanga vari kumusangano uyu zvakare vari kuenda kuNetherlands, ukowo gurukota rinoona nezvemari vaPatrick Chinamasa vachienda kuGermany kunoedza kumbiridza ukama. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata nengo yePolitbureau yeZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana tikavabvunza nezvekukosha kwemisangano iyi.
Misangano yakatikoshera zvikuru nokuda kwekuti Zimbabwe is part of Africa. Puna chatinogona kuita tisingadyidzani nedzimwe nyika dzemuAfrica. Mutungamiriri wedu mutsva achitanga kutungamirira Zimbabwe, ende Zimbabwe yakakosha kunyika dzeAfrica. So anofana kuva namukana wokuti vamunzwisise, vaone kuti gwara redu repanafricanism hakuna chachinja pariri nokuchinja kwaita vatungamiriri. Saka anofana kunge achiengeja vachitanga kuvaka ukama hwakasimba nevatungamiriri vese vakajaira kudyidzana navamugabe. Vanofanira kutanga kujaira kudyidzana nomutungamiriri mutsva apo. Saka zvakamukoshera zvikuru kunge achatenda misangano yose aisangana navatungamiriri vakasiyana-siyana veAfrica kuti vanyatsonzwisisa kuti kana tapanyaya yepanafricanism kudyidzana kwakasimba kweAfrica, Zimbabwe haina chakachinja.
Totarisawo kudyidzana kweZimbabwe neAU, tiri kuona kuti AU inenge yakatumirawo zvipangamazano zviri kushanda neZEC. Munoona sei ukama hweZimbabwe neAU takatarisa nyaya dzesarudzo dziri kuedza?
Ukama hwedu neAU hwakasimba. Ini ndiri umwe wavatungamiriri veZANU-PF vanoengeja ZEC nevanhu vese vanenge vachishanyira ZEC. Saka ndiri kuona kuti ukama hwedu hwakasimba zvikuru, uyezve meseji yapurezidendi Mnangagwa yokuti iyo toda kuita sarudzo isina mhirizhonga yakanaka iri kutambirwa neAU vachiuya kuzoongororawo kuti tiri kuita basa sei, vari kufara nezviri kuitika munyika nerunyararo rurimo munyika. Nyangwe pachiita miedzo sokubhombewa kwakaitwa vatungamiriri vedu, miedzo mukuru iyoyo yekuti kana musiri vanhu vakazvipira panyaya dzorunyararo paigona kuita dzimwe mhirizhonga. Asi runyararo guru munyika kunoita sokusina chakaitika nokuda kwekuti mutungamiriri ari kuteererwa navanhu, ari kupa meseji yokuti nyangwe vanhu vakatizama kutitempta sei ngatirambe takatsika panyaya yokuti toda runyararo munyika. Saka AU iri kuona Zimbabwe senyika iri kupa chiratidzo chakanaka kune dzimwe nyika dzomuAfrica.
Nengo yePolitbureau yeZANU-PF vari gweta vamunyaradzi Paul Mangwana vachitaura vari parunare muHarare. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti richataura nenhengo dzaro dzakaita seElection Resource Center neZimRights, idzo dzinonzi neUnited States Agency for International Development kana kuti USAID, dzakashandisa mari zvisizvo. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mutsamba yakanyorwa kuERC, ZimRights nemamwe masangano, Agreement Officer weUSAID Amai Leona Saskova vakati vainge vave kumira kupa masangano aya mari mushure mekunge ongororo yakaitwa nemahofisi eUSAID muno pamwe nemahofisi ainspector general yaratidza kuti masangano aya ange asiri kufambisa kana kubata mari zvakanaka kana kuti sezvinotarisirwa. Sachigaro weboard reERC vaTrust Manda vaudza Studio 7 kuti vakatambira tsamba iyi yakanyorwa musi wa26 mwedzi wapfuura uye vati tsamba iyi aina zvikonzero zvizere kuti sei USAID yave kumira kuvapa mari.
Inzuro kuti non-compliance inorova zvakawanda. Zvakafanana nekuti zvinongonzi iwe mangudya akapara mhosva muZimbabwe. Mhosva yako ndeipi inotaurwaka. Saka uchiti non-compliance uri kungoreva kuti hauna hapana mutemo yakateedzwa. Asi mutemo wacho ndoupi? Ndepapi pasina kuitwa nemazvo obonde huhu nechocho upiwa mukana wekuti uchipindurire sarudzo yezvinotaurwa isati yatorwa.
Mutsamba iyi yaonekwa neStudio 7, USAID inoti ongororo ichiri kuenderera mberi. Vamanda vanoti vakatonyorera kuUSAID kuti vape zvikonzero zvizere pamwe neumbo hwekuti mari yainge isiri kufambiswa zvakanaka.
Isu sebod rinoona nezvesangano rine rubatsiro rwaipiwa hatina kunge tapiwa umbo ihwohwo, uye tiri kushamisika nokuti hatina kumbobvira taona zvingakonzeresa zvakadaro. Asi takagara pasi tikati titi isusu vanhu veUSAID vatinyorere zvikonzero zvacho. Tsamba ikatoenda, hatisati tapiwa zvikonzero, haisati yazivuti yakagamuchirwa netsamba yacho. Asi handichitipe zvikonzero zvacho tione kutora matanho.
Vamanda vati sangano ravo rinowana mari kubva kune mamwe masangano uye richaenderera mberi nezvirongwa zvaro kunyange USAID yamira kuvapa mari. Mutauri weCrisis in Zimbabwe Coalition unove mubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira vatavani moyo vaudza Studio 7 kuti vachataura nenhengo dzavo dziri kupomerwa mhosva pamwe neUSAID kuti vanzwisise kuti chii chakaitika.
Saka isusu seCrisis Coalition takamirirawo zvakare kuti tikawana mukana tikagara pasi nevari kupomerwa nevari kupomera toziva kuti zvakanyanya kudzika kusvika papi uyezve zvakaitika here. Isu sevanhu venhengo dzisina mapato anomiririra togara pasi todzeya toona kuti tofamba negwara ripi mushure mekunge tavheneka nyaya dzemutoro.
Vanoongorora nyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vati danho ratorwa neUSAID rinogona kudzorera kumashure mabasa ekurwira kodzero dzevanhu munyika.
Asi chinenge chiri chidzidzo kwatiri sevanoshanda zvirongwa zvobudirira kuti tinge tichikwanisa kutevedzera zviga nemitemo yatinenge takapiwa kuti mari iyo irambe ichiuya ichibatsira vanhu.
Hatina kukwanisa kutaura nemuzinda weAmerica kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi padande mutande ravo reTwitter muzinda uyu wati haungaregi mari yavo ichishandiswa zvisizvo. Pane mashoko ari kutambirwawo neStudio 7 ekuti dzimwe mari dzaisafambiswa zvakanaka idzi dzakashandiswa kutenga dzimba muHarare nevamwe vakuru vakuru vemasa ngano aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vana vakaurayiwa nezuro kuMali nevanofungidzirwa kuti vanofurikidza mwero avo vanonzi vaida kuuraya mauto emuFrance ari munyika iyi. vanhu makumi maviri vakakuvara muchiitiko ichi kusanganisirawo mauto masere ekufrance. Mali iri kuita sarudzo musi wa29 mwedzi uno, izvo zvinonzi nevamwe zvapa kuti mhirizhonga iwedzere. Vanhu vakawanda vakakuvara nezuro mukurwisana pakati pemapurisa nevanhu vari kuratidzira muguta reKosmasha kuIran. Panonzi pakaridzwa pfuti uye kukandwa utsi hunokatyidza. Asi gurukota rezvemukati menyika iyi vaAbdulreza Ramnai Fazil vanoti hapana munhu akaurayiwa. Vanhu ava vari kuratidzira vachiti havasi kufara nekupiwa mvura yakasviba uye kusvibiswa kwemweya wavanofema nenharaunda yavo. Sangano reDiabetes Peer Educators of Zimbabwe rinoti zvakakosha kuti vanhu vadye chikafu chinovaka muviri kana vachinge vabatwa nechirwere cheshuga kuitira kuti vararame zvine utano hwakanaka. Nyanzvi yechirwere cheshuga uye vari mudzidzisi wenzira dzekurarama nechirwere ichi, Vangoni Chigwana, vanoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi huri kuramba huchikwira munyika. VaChigwana vanotiwo kana munhu anenge abatwa chirwere cheshuga anofanira kukoshesa zvekudya zvinovaka muviri. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavilas Mhlanganya uye weStudio 7.
Kazhinji kana munhu auya kwatiri arefewa nachiremba kureva kuti anenge atoiswa pamedication yaanofanira kunge achitora. Saka zvoreva kuti takumudzidzisa kuti nemedication iyi manje kuti tine mhando ingati mbiri dzechirwere cheshuga. Tine vamwe vanorapwa nemapirisi, toita vamwe vanorapwa neinjection. Saka zvakuenderana nekuti munhu iye aunzwa kwatiri nachiremba aiswa pajekiseni kana pamapiritsi. Saka tachikumubatsira manje kuti iwo zvawapa mapiritsi upenyu hwako nelifestyle yako nokudyika kwako nokuita kwako maexercise zvinofamba zvakadai. Kana uri painjection painsulin upenyu hwako nezvimwe zvese zvakufambawo zvakadai. And then kazhinji tinowanzoda kuita mafamily counseling sessions kuti vemhuri vanzwisise kuti kana vari baba kana ndimai kana kuti mwana abatwa nechirwere cheshuga akurarama sei, kuitira kuti family support yakakosha zvikuru kumunhu anenge achangobva mukubatwa nechirwere cheshuga. Saka munoona kuti zvidzidzo zvedu zvinokavha mhuri yese, tobva takavha zvakare kunyange nekudya kwacho tichiona kuti ivomba mavo vanombowana kudya kwakaita sei.
Tombopinda ipapa pakudya, chikafu chipi chinofanira kunge chichidyiwa nemunhu anenge abatwa iye ane shuga?
Kazhinji tinokurudzira yatinoti traditional diet, kudya kune rafeji yakanyanya, kudya kusina mafuta akawanda, kudya kusina salt yakawanda, zvikuru sei kudya kwekwe kwatinowanzokompea kwaimboitwa nevakuru vedu vechinyakare. Madyiro avaita vakuru vedu vechinyakare achisiyanei, isusu vezvinezvi taakudya kudya kwandingati western food. Saka tinenge tichikurudzira kuti kana zvichikwanisika ngavadye chikafu chine rafeji zvakanyanya, chinobatsira zvikuru pakumaneja chirwere cheshuga. Saka tinokurudzira zvakanyanya traditional diet, chikafu chisina mafuta akawanda, chikafu chisina salt yakawanda, nekuti munoona kuti kazhinji kachene vanhu vanowanzobatwa nediabetes zvinowanzofambirana zvakare nechirwere chehigh blood pressure, hazviwanzosiyana.
Zvakakosha sei kuti vanhu vawane rudzidzo rwamunopa urwu pamusoro pechirwere cheshuga?
Chirwere cheshuga chikasazikanwa ama kurarama nechirwere cheshuga usingachimaneje zvinodikanwa zvinokonzeresa matambudziko akasiyana-siyana akafanana nokuti munhu mukana stroke unenge wapo, munhu mukana wokuita heart attack unenge wapo, munhu mukana wokuita kidney failure unenge wapo, munhu mukana zvakare wokuti pabonde pasafambe zvakanaka yatinoti atoti masexual dysfunction diseases ayaya anowanzokonzereswa nepoor control yechirwere cheshuga. Sozoita vamwe vanoita maronda, kana munhu uchirarama uri mupoor control ukaronda pagumbo kana tichakubata pai chironda ichocho chinonetsa kupora kwacho, chozosvika pakuti munhu adamburwe gumbo kana whatever pati inenge yabatwa nechironda. Saka isusu tiripo kuti tidzivirire atinoti ma late complications of diabetes anowanzokonzereswa nekuti munhu anenge asingazive kuti ndomaneja chirwere chisei.
Avo vanga vari vangoni Chigwana Nyanzvi munyaya dzezvechirwere cheshuga vachitaura naMavelas Muhlanganya uye vari muWashington DC. Munhau dzemitambo, vakaremara vanotamba mutambo webasketball vechikwata cheMutare Lions chebasketball vange vachitarisirwa kuenda kunotamba kunze kwenyika vave kukundikana kuita izvi nenyaya yekushaya mari. Mutoro wedu nhau Loida Moyo anoti panyaya inotevera.
Chikwata chine vatambi makumi maviri ichi chinoti change chine chido chekuzadzikisa mitambo yacho kunyika dzinoti Zambia, Kenya neSouth Africa gore rino risati rapera. Sachigaro chikwata ichi vapangana ichitiyo vanoti vari kukumbira rubatsiro kubva kune vane tsiye nyoro.
Isu tiri vanhu vewheelchair basketball inotambwa muno maNekaland inocomprisa vakomana nevasikana vanorarama neurema. Tine matournaments atinoitawo national nemalocal tournaments asi nyaya yesponsorship ndo nyaya inotishungurudza zvakanyanyisa zvokuti totofeila kuenda mamwe matournaments. Like izvezvi tine tournament yatakatarisana nayo yekuBulawayo paHeroes panapa kuBCT. Tiri kuti daita wana wanotibatsira tikawana transport towanawo chikafu. Tiriwane kuendawo kunowatenda tournament ikokoko. Toti muna October tine madanhiko anyo Paralympic Games anoitwa padanhiko project. Tino anobhadharwa affiliation ye $5. Isusu seclub tiri kufamba tine vanhu for about 15. Which means tenge chida $15, $5 per head ne transport yekuenda ikoko.
Vachitiyo vanoti vachada kutanga vatamba mimwe mitambo munyika vasati vabuda kunze.
Zvishawani iri kusponsorwa neNational AIDS Council zvakare tongozvitsvagira tega transport nechikafu chekuenda ikoko. Tozoti muna December tine a National Wheelchair Basketball Tournament iri kuuya macountries maout countries akaita sana Kenya, Zambia neSouth Africa. Tournament ichaitwa kunonzi Richwood Sports Club muHarare imomo. Saka tiri kuti daita unowo unotibatsira kuwana sponsorship. Maybe tingakwanisa kuendawo kumatournaments akaita sewaya.
Mumwe mutambi wechikwata ichi vatatenda Simbi vanoti chikwata ichi chakavambwa makore matanhatu apfuura.
Chikwata ichi chakavambwa muna 2012 chichifandwa nemweni murungu wekuSYZ Isabel. Saka murungu iye vakazoenda tikasara tichiita zvinhu zvedu tega. Pari zvino hatina sponsorship, tirikungozvifambira tisina sponsorship. Pira mangwana redu tirikungotarisirwa kuti tino 1 or 2 or 3 players vanonga vachatambirawo national team ende vachazobatsikanawo nenyaya yesport yevanhu vakaremara. Kazhinji kacho sport yevanhu vakaremara inotarisirwa pasi.
Vaimanyo zvina vasha mumwe wevatambi vebasketball avo vanoti mutambo uyu unopa kuti miviri yavo irambe yakasimba.
Isu sevanhu vanofarira uche basketball tinoifarira nenyaya yekuti nyama dzedu dzinge dziri panzvimbo. Zvinenge zviri nofanika kuti nyama dzedu dziregewo kuramba dzichitirwadza. Saka zvino nyama dzedu dzinogwinyawo kunyange pakufamba kwedu pakanachero pane zvese zvatinodi zvatinoita. Ndosaka tichifarira mutambo iwoyo. Tinoona remangwana redu rakajeka. Kana tikanyatsowana tichiramba tichiwana vanokwanisa kutibatsira kuti klabhu yedu ienderere mberi, kuitira kuti zvivo zvinokwanisa kutisimudzira panyaya yemutambo uyu chebasketball.
Vakaremara vanoti mitambo yavo haisi kusimudzirwa munyika zvopa kuti vagare vaine misodzi pamatama. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Loida Moyo.
Mumakwikwi eWorld Cup, Brazil yakunda Mexico 2-0 ichibva yapinda mumaquarterfinals. Uye masikati ano na 8 Belgium iri kutamba neJapan. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa gadziriro yesarudzo dziriko mwedzi uno paine kuchema-chema kwevanopikisa nemapato anopikisa ari kutiwo sarudzo hadzisi kubatwa zvakanaka neZEC. Tinoda kunzwa kubva kwamurimi vatereri. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele. Música